mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kabvumbi 6 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
COVID-19 iri kuti vanhu vasaungane, iri kunzi mutemo uri kuti vanhu vasaungane, vanhu vasafemerana. Asi mabhoho nekuti hatina chekuita, mvura upenyu, tikwanikwa tichifemerana, tikwanikwa tichipedza mawaza akawanda tiri mumakiu emvura. Saka ndoo nyaya takaendesa kuhaikoti iri kunzwikwa zuva ranhasi masikatanu natuu kudare redzimhosva rinovere haikoti.
Dare rehaikoti nhasi riri kutarisirwa kunzwa nyaya zvechimbi-chimbi yasvitswa kuda iri nevagari vechitungwiza vari kuda kuti hurumende iwanise mvura yakakwana uye yakachena.
Veruzhinji munyika umu vanenge vachirarama sei, uye mabasa ezveupfumi anenge achifamba sei munyika imomo. Tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe, haina aya atingati masocial safety net ekubetsera varombo neveruzhinji avo vanorarama nemabasa ekuzviitira pachezvavo.
Sangano reCommunity Working Group on Health rinoti kushaya zvekudya mudzimba kunogona kukonzera kuti vanhu vatange kubuda mudzimba, izvo zvinonzi nehurumende zvisaitwa panguva yekurwisana nechirwere checovid-19. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva repamusoro rehaikoti nhasi masikati riri kutarisirwa kunzwa nyaya yechimbi-chimbi yakasvitswa kudare iri nesangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust, iro rinoda kuti hurumende iwanise vagari veguta iri mvura yakakwana uye yakachena. Mukuru wesangano iri Muzvare Alice Kuveya audza Studio 7 kuti vanhu vakadomwa nesangano ravo munyaya iyi vanosanganisira gurukota rinoona nezvemari vaMutuli Ncube, gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudla negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo. Muzvare Kuveya vati nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere checoronavhairasi, icho chisingade kuti vanhu vaungane uye chinoda kuti vanhu vagare vachigeza maoko, asi mvura yacho hapana. Tatadza kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo.
Chikonzero chakaita kuti tiendese nyaya iyi inyaya yekuti kuchitungwiza hakuna mvura, ende nelockdown yakataurwa navamunangagwa kuti kwai kuitwe lockdown vanhu vagare mudzimba, zvinova zvinhu zvisingakwanisike kuitika, nekuti iko zvinezvi vanhu vemuchitungwiza, vagari vemuchitungwiza tiri kubuda zuva nezuva tichinotsvaga mvura mumapublic bowls kana kunotenga mvura inove $2 bucket kana kupfuura. Zvinova zvinhu zviri kuita kuti lockdown ishaye basa, uyezve kare kuti upenyu hwedu hunge uchiraridzikwa pachena padanho panyaya yechirwere checovid-19. COVID-19 iri kuti vanhu vasaungane, iri kunzi mutemo uri kuti vanhu vasaungane, vanhu vasafemerana. Asi mabhoho nekuti hatina chekuita, mvura upenyu, tikwanikwa tichifemerana, tikwanikwa tichipedza mawaza akawanda tiri mumakiu emvura. Saka ndoo nyaya takaendesa kuhaikoti iri kunzwikwa zuva ranhasi masikatanu natuu kudare redzimhosva rinovere haikoti.
Vamaendesa kumatare ndivanani? Nyaya iyi yakanangana nani chaizvo?
Munyaya takaisa vaJulai Moyo na Minister of Local Government, pamwe chete na Minister of Health vaObedaya Moyo, Minister of Finance vaMutuli Ncube, pamwe chete nechitungwiza municipality kuti vaongore nyaya iyi iwanikwe ichitiburitsira kuti tikwanise kuwanikwa tichionawo mvura mumvura yakachena kubva mumatepi tisawanikwe tichibuda buda kana kufamba famba unotsvaga mvura uye zvekare taikumbirisawo vamunangagwa kuti isu sevagari vechitungiza uye seboka rechitresi kuti kana zvichibvira ngavaonekwa kuti ngavatibatsirawo panyaya tikambovanyorerai kukumbira kuti tikukumbirawo kuti tive nesosi yedu yemvura kana kuti dhemu redu remvura
chii chamunotarisira kubuda munyaya iyi
ari mabhoho mamuna kana masanitizer kana maglovhosi vanhu vari kungochera mvura semazuvese kuri kuita kunge kusina kana kunzi lockdown yekuti hapana chatingaite kana tisina mvura mvura upenyu ndosaka taendesa nyaya yemadare dzimhosva kuti ive inokasikidzwa kana kuti agent meta inokurumidza kunzwikwa matanho ekuchengetedza upenyu hwedu achiwanikwa
mukuru wesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza residence trust muzvare Alice Kuvheya ari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 zvino Zimbabwe inoti vanhu vapfumbamwe ndivo vanonzi vakabatwa nechirwere checoronavirus uye munhu mumwe chete ndiye akashaya pavanhu ava bazi rezveutano rinoti vana vari kumashonaland east vana muharare uye mumwe chete kumatebeleland north bazi rezveutano rinoti anenge achida kuziva nezvechirwere ichi anokwanisa kuchaya nhare panhamba dzinoti 2019 Zimbabwe iri kupihwa rutsigiro nechina runosanganisira zvekushandisa mukurwisa chirwere ichi china inonzi yakatumira vamwe vana chiremba kuzobatsira Zimbabwe vachityira kuti chirwere ichi chinogona kupararira zvakanyanya mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakati vanhu vagare mudzimba dzavo kwemavhiki matatu kubva nemuvhuro svondo rapera asi mukuru wecommunity working group on health vaitai rusike vanoti nyaya yekushaya zvekudya inogona kupa kuti vanhu vatange kubuda mudzimba
chirongwa chelockdown chikatedzerwa zvakanaka uye chikava nekutsigirwa neveruzhinji chakaonekwa kuti chinoderedza zvikuru dambudziko recoronavirus. Taona nyika dzakaita sana South Korea nana China idzo dzakatanga kuisa hurongwa hwelockdown taona kuchiderera zvikuru iro dambudziko recoronavirus. Asi chirongwa ichi chinofanira kunge chichiongororwa zvekare mabasa ezveupfumi
mungapa muenzaniso here ipapa
apo tichitarisa kuti veruzhinji munyika umu vanenge vachirarama sei uye mabasa ezveupfumi anenge achifamba sei munyika imomo tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe haina aya atingati masocial safety net ekubetsera varombo neveruzhinji avo vanorarama nemabasa ekuzviitira pachezvavo zvinova zvine musiyano nekune dzimwe nyika dzakabudirira uko tiri kuona hurumende dzeko dziri kuisa mari nekubetsera zvimwe nechikafu vaya vanenge vasingakwanise kunge vachinge vachizvitengera chikafu apo vanenge vasingakwanise kubata mari
asi hurongwa uyu huri kutambirwa nemunhu wese munyika here musemaonero enyu varusike
hurongwa uyu kuno kuZimbabwe hunenge huri kunyanyoshanda muguta guru reHarare tikada kutarisa kune mamwe maguta tiri kuona kune mamwe maguta vanhu vari kunge vari kungoita mararamiro seavaisimboita kunze kwezuva rekutanga chete apo nyika yose inenge yakamboda kutevedzera zvakanga zvarehwa nehurumende saka izvo zvichireva izvo kuti mazuva akawandisa zvichaita kuti zvoomesera vaya vanobata mari pazuva roga roga avo vanokwanisa kutenga chikafu chavo pazuva roga roga ndonge vachinge vabata mari yavo yavanenge vasevenza
Saka kuwandisa kwemazuva kunorevei semaonerenyu?
Mukuwanda kwemazuva hazvishamisi kuona pachizoita dambudziko rekuti vamwe vanenge vakutya kuti tikaramba takagara mudzimba tinokwanisa kana kufa nenzara. Saka zviri nani kuti titobuda totorwisana naiwo mapurisa acho ari kuchengetedza kana kuti ari kudzivirira vanhu vachitidzokerai kudzimba.
Saka kurudziro yenyu kuhurumende ndeyekuti poitwa sei?
Saka kurudziro inenge ichidiwa kuhurumende ndeyekuti dai hurumende yawanisa varombo chouviri, chingave chiri chikafu, ingave iri mari yekuti vange vachikwanisa kunge vachiwana chinovararamisa pamasvondo matatu akatarwa nehurumende iwawo. Nekuda kwekuti paiye zvinezvi tangopedza svondo rimwe chete chete, asi veruzhinji vaakutonyunyuta nekuda kwekuti mudzimba umu mapinda nzara, sezvo vachirarama nemabasa ekuzviitira uye vachitenga chikafu chiya tumwe twatungati tumatsaona tokuti munhu anenge achitenga kacooking oil kake pazuva, kahupfu pazuva, kamuriwo pazuva. Saka akasabata mari panoita dambudziko renzara mudzimba imomo.
Mukuru wecommunity working group on health vaItai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vakawanda munyika vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekutyora kodzero dzavo zvakanyanya, vachirohwa uye kuparadzirwa zvinhu zvavanenge vachitengesa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekucheketedzwa kwezvemukati menyika vakazembe kazembe kana gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisingadayirwi. Asi tabata muzvare Blessing Gore Jena vanotungamira rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Forum.
Mamemba edu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights vane nemedia institute of Southern Africa vane vanhu vari kubatsira vakashungurudzwa munguva iyo yelockdown. Vamwe vacho tiri kutadza kuti tiwane mikana yekusvika kwavari nekuda kwekuti isusuwo semagweta hatina kuiswa palist yevanhu vainzi vane maessential services. Saka zviri kunetsawo kuti nyange makanzwa kuti vanhu vasungwa kwaita dambudziko kwakati kuti musvikewo ikoko kuti munavhijetewo maspaces aripo zviri kuti netsei nekuti hatina kulistwa palisti yevanhu vakanzi vanoprovida maessential services. Saka vamwe tiri kutadza kusvika asi kune vashoma vatakwanisa, tine vatakwanisawo kumiririra kuburikidza nemasangano anomirira kodzero dzevanhu.
Makambosimudza here nyaya iyi kuhurumende kuti semagweta munofanira kunge muchipuwa mukana iwoyo wekuti mumiririre vanhu kana vachinge vasungwa panguva inoyi?
Isusu hatisati tasimudza nyaya iyoyi, asi nekuda kwekuona zviri kuitika izvi takutoona kuti pane niti yekuti tinge tichisimudza nyaya iyoyi kuhurumende. Asi ndinovimbawo sangano rinotimiririra reLaw Society of Zimbabwe mamwewo matanho avanokwanisa kunge vachitora nokuti ndo vanomirira magweta ese ari munyika. I think pakatanga lockdown iyi mataredzi mhosva akaisawo matanga avaitaridza ivo kuti kunyaya dzisiri agent dzaakupostponwa kusvika lockdown yapera. Asi chinonetsa ndechekuti kana paita nyaya idzodzi dzokuti vanhu vasungwa vari kuda kumiririrwa, kodzero dzavo dzakafanirwa kunge dzichirespektwa, especially kodzero yekuti vange vachimirirwa nemagweta. Saka pakadai apa ndopataa kutoona kuti panogona kunge pakati kanganisikei pakaiswa list yemaessential services ende hurumende inofanirwa kuti iongorore izvozvo zvakare. Saka zvimwe zvezvinhu zvatiri kukonsidawo maringe nemadevelopments atakuonayo.
Asi hurumende kairi kuti vanhu vanofanira kugara mumba, vamwe vari kubuda, pangaitwe sei papapa kuti vanhu vakwanise kudzivirira chirwere checoronavirus asiwo pasingatyorwe kodzero dzevanhu? Zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe?
Nokuti takangobviswa nehurumende ifreedom, yatinoti freedom of movement, asi havana kubvisa freedom nemaraiti mamwe ese. Kodzero dzinoita kuti vanhu vawane chikafu, kodzero dzinoita kuti vanhu vawane mvura, kodzero dzinoita kuti vanhu vawane information inovabatsira, especially panguva yatiri ichi. Information iri accurate, iri reliable. Saka basa remajenarisi rinofanirwawo zvakare kuchengetedzwa, nokuti vamwe vataona vasungwa uye vari kushungurudzwa nemapurisa vanhu vanotapa nekututsira nhau vatinoti majenarisi aya. Basa ravo rinofanirwawo kurespektwa nokukosheswa.
Muzvare Blessing Gorejena, vanotungamira sangano reZimbabwe Human Rights Forum, vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News, Zimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC inozivisa kuti haisi kuzochinja mazuva ekunyorwa kwebvunzo muna chikumi nambudzi 2020. Mudaily News nekare nyanzvi mune zveutano dzinokurudzira mapurisa nemauto kuti vatevedzerewo mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. MuHerald, mutauriri weZimbabwe Republic Police Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane gumi nevasere vakasungwa musvondo rekutanga vanhu varambidzwa kubuda mudzimba dzavo mukuedza kumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Vanyati vati vazhinji vevanhu ava vakabvisiswa faindi pakati pemazana maviri emadhora nemazana mashanu emadhora. Bepanhau reChronicle rinoti mauto ave kushandiswavo mukuona kuti vanhu vanogara mudzimba dzavo sezvakataurwa nehurumende mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Kusvika pari zvino mapurisa ndiwo ega anga achiita basa iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga pane zviri kuitika.
Hello Studio 7. Pano ndiri kurasikirwa nenhau. Nditumirewo zvenhau pano, hama dzangu. Zvatiri kungonzwa izvi ngezvefeke, kunyanya paZimbabwe apo. Pano ndanomukasa totumira imimi, tinovimba nani kuhama dzangu. Tirangarirewo pano ndiri pamuzanzi apa paPitoria. Hakuna dzimwe nhau dzendingazwa dzekumusha kunze kwedzamunotepfenyura imi vashamarari veStudio 7. Ndinokudai mese makadaro, morara zvakanaka.
Pastudio apo masikira eseko ana mukoma Hwande, ana mukoma Ntanonoka, ana mukoma Blessing, ana Jonga, vamwe vese muri Zimbabwe apo, vateereri vese kuri sei. Handonetsika nemunhu anonzi Niki Mangwana, anoita kunge asinga mheno kunyika yaanogara. Anogara muZimbabwe hero, asi ruzoto mapurisa akurowa vanhu ari kuti hakuna munhu ari kurohwa. Chii chiri kunyatsoiti? Ngavabatsire vanhu vari kufamba famba vane nzara, vane vanhu vari kuungana pamabhohora, vakwanisawo kuvapa mvura kuti vanhu vasaungane, kuti chirwere chisaparadze. Please, please, hurumende ngaite order, ngaitise vanhu order, kwete kuvarowa, but ngaitise order kubudikidza nezvinhu zvavari kushuvira kuti vawane, then vanhu vagare mumba.
Muri seiko hama vaviwa, muri seiko ana sisa nabhuti kumasaisai apo. Ndiri kuno kuzvoni tinenge tichingonzwa tiri kuverenga nyaya dzinosirisa kwai dzinoitwa kumusha nevanhu vanotungamira vanhu vasina chido. Nyaya inotaurwa nevakomana vana mukoma Dhagi nana mukoma Muzuri nana tete Makupe. Aiwa, ngavaite sevanhu vakuru, ngazvirege kuita zvekutungisa zvekutungana kwembudzi. Vanofanira kuziva kwavakabva nepakabva vanhu. Vanotava kuziva zvatinoda. Hatichangoti nyange tamanya, hatichateverani nekuti zvadini kana kuti nekuti zvadini. Tinokuzivai mese mumusangano uku, ndochinhu chokutanga chomufanira kuti muziva utungamiri wedu, kuti isu vana venyu tinokuzivai mese nezviito zvenyu mese. Nevakarurama tinovaziva, nevavengi tinovaziva nemhandu dziriko kumusoro kwoko tinodziziva zvekuti dzimwe nyamosora kudziita asi kuno kusetiito kuzivai kudhara saka musapedza yenyu nguva ndapedza ndini wenyu Timothy Matutu Youth Chairman weChiSound Constituency.
Makadini vana mukoma hwande nevamwe vese vashamari nestudio 7 ndiri mukomana nemakore 21 years ndobva kuzaka ndinokumbirawo kuti mumbobvunzawo zve avo vakatonga nyaya yakupenha chamisa vangazvavakamboti makota anga akavharwa asingashandi yakazotongwa sei ndikumbirawo kuti muvhunze ipapo kana mukavhunza ipapo mungandibatsira ndofunga ndikafara chaiko chaiko kana mukavhunzawo kana pane vese kana vaivapo makoti papoti yakazotongwa sei nyaya kukwanisa hakuna kana koti inoshanda
makadiona mukoma jonga rangu zvitandoitwa tinashe ndiri mupretoria ndodawo kutaura pamusoro pecoronavhairas ndichiti chirwere ichi haachatitenderedza musoro pasi rino rose tongopira zvino semombe takavharirana mudzimba kuda kudai mombe dzakaita nani dzinombotendedzwa kubuda dzichifura manje isusu wakatobuda wakaonekwa nemasoja nemapurisa wotokandwa mabhutsu chirwere ichatiomesera havachatode rizheni masoja kuti wanga uchienderi kunyange uchienda kukliniki unotozopora warohwa nemabhutsu saka pakaoma paite kuno kupretia vari kukava kava futi ndaona vachikava vanhu kukasi vachikava futi vanhu kumauluka asa hanoi ndakangohwandawo sangu ndichingoona inenge ichitotambika imomo ndakaisa hangu mumasiki rangu mumunhu dzinotouya chaiko chirwere ichi asiwo timu rekuchina kana riro rakaita izvi harina tsisi nevanhu nenyaya yekuti taondongwa pfunga unotongoti ukabatwa nekaflu wototi hazvisiri zvere izvi haziva kuitika pakaipa timu aiwa maita basa nangumajonga
madiko restudio 7 ana mukoma tanonoka wande ana jonga akandemira nosimba here haiwa hai tinofara kuno ndimukoma Brighton Brighton papolokwanapo nokutaurawo panguva dzinoti chichema chema nechirwere chinonzi COVID-19 ichi chadai kupararira pasi rose paipa pasiparohwa nenyundo hama dzangu paipa inokuti tichaponawo here mamiriro akaitawo zvinhu panguva dzakadai angochemawo namwari hama dzadiwa ndatenda zvangu ndinotenda
maswera sei kustudio 7 inoitwa Jimalo ndiri padrebena ndida kutaurawo pamusoro pemapurisa ekuzimbabwe negavhumendi yekuzimbabwe kuti vachaparadza wanhu vakawanda bhozi mapurisa avo ari kubata vanhu vachivaisa muchirori vaese nemapurisa vakazara imomo hapana nemaski hapana nechii havana sanitaiza so end of the day vachava afectwa wese mapurisa ese newamo vanhu wavo kubata majeri mese muchaita kioski yekutoti muchafiwa zvisina kutomboiti saka dai vapaongorora ipapo mapurisa ari kufunza zvakanaka zvavari kuita but end of the day vachazopedzisira vasiya chipurisa ichi vakurwara nyaya yekurova vanhu vauya kuita iyoyo hazvitombofadza vanhu mwari haatombofari izvozvozvo vacharangwa namwari zvisina tomboiti ndatendawo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Pataenda pamepo chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 change chauraya vanhu muno muAmerica vanoita zvikuru zvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 9,562 vamwe vanoita zvikuru mazana matatu ane makumi matatu nemashanu ane mazana mashanu nemakumi maviri nevana kana kuti 335,524 vachizikanwa kuti vane chirwere ichi. Magavhuna ematunhu mazhinji muAmerica akadzika murayiro unorambidza vanhu kuungana kana kungobuda-buda panze. Bepanhau repadandemutande reYBF rinoti kunyange hazvo vanhu vachifa paawa neawa muno muAmerica, dzimwe kereke dziri kuramba dzichiunganidza vanhu mumakereke adzo dzichiparidza semazvendo ose. Umwe weafundisi mudunhu reLouisiana vaTony Spell vanoti vacharamba vachisangana nevatendi vekereke yavo kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vasasvika pedyo napedyo senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mufundisi Tony Spell vekereke yeLife Tabernacle Church muEast Baton Rouge vanoti havana basa nechirwere ichi kunyange hazvo gavhuna wedunhu iri vaJohn Bell Edwards vakadzika murayiro wekuti vanhu vanopfuura makumi mashanu havafaniri kuungana panzvimbo imwe chete. Mufundisi Spell vanoti izvi hazvimisi vatendi vavo kuungana vachibatana nekumhorosana vachiti chirwere ichi ndechezvematongero enyika. Mapurisa anonzi aenda pakereke iyi akawana paine vanhu vanoita mazana matatu. Mapurisa anonzi audza mufundisi Spell kuti vakaunganidza vanhu zvekare mapurisa eNational Guard achauya kuzovhara kereke iyi. Kambo kavo kanonakidza mweya ndisesekedze. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dare reHigh Court nhasi riri kutarisirwa kunzwa nyaya yechimbi-chimbi yasvitswa kudare iri nevagari vechitungwiza vari kuda kuti hurumende ivawanise mvura yakakwana. Sangano reCommunity Working Group on Health rinoti kushaya kwezvekudya mudzimba kunogona kukonzera kuti vanhu vatange kubuda mudzimba, izvo zvinonzi nehurumende zvisaitwa panguva yokurwisana nechirwere cheCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA.